Mangwana ni akanaka watereri, tinosangana zvekare mangwana ni anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa arambidzazve kutaridzira kwanhasi kwange kwakarongwa nebato reMDC muguta reMutare. Zim Statistics yadzivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yange yati kwire zvishoma zvichienzaniswa nemwedzi wapera. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa emaMutare arambidza zvekare kuratidzira kwanga kwakarongwa nebato rinopikisa reMDC muguta reMutare nhasi. Mukuru wemapurisa mudunhu iri, Chief Superintendent Florence Marume, vanonzi vapa zvikonzero zvekuti vanotyira kuti kuratidzira uku kunozogona kupedzisira kwaita mhirizhonga, vachiti vakazviona mune kumwe kuratidzira kwakamboitwa nebato iri muguta reMutare. Akakave kechishanu mapurisa achirambidza MDC kuratidzira uku. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumupurisa panyaya iyi. Zvondo rapera, mapurisa eHarare akarambidza bato iri kuratidzira. Zvimwe chete zvakaitwawo zvondo rino nemapurisa kuBulawayo, Masvingo neGweru. Munyori anoona nezvekurongwa kwemisangano muMDC vaAmos Chibaya vanoti sebato vashamiswa nedanho remapurisa iri vakati vachagara pasi kuti vaone danho rekutora kuenda mberi. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvinokatyamadza vaJonga kuti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichingombunyikidzwa kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo nhasi. Zvifana kuti ndichitaridzira kwaMutare kunova iko kwandiri kutaura kunoko. Zvinokatyamadza chose kuti vanhu vari kudzivisiwa kuti vange vachitaridzira asi mutemo wenyika uchiti vakuta vanotaridziri murunyararo.
Zvikonzero zvipi zvamapiwa nemapurisa kuti vakunyime imvume yekuratidzira?
Mapurisa vari kuti iwe pakamboitwa kutaridzira pakaita mhirizhonga. Kechipiri vari kuhoreketa kana kutaura nenyaya dzepublic safety. Asi ndingada kuti ndibudise pachena kuti MDC mukati yatakanangana nesarudzo dza2018 takaita kutaridzira kakawanda chaizvo maguta ose kusanganisira guta reHarare apo pataitaridzira maringe nekuti iko panofanga paine hwaro hwakajeka nemitemo yakajeka yokuti munyika medu yeZimbabwe muve nesarudzo dziri pachena. Zvese izvi zvakaitwa murunyararo. Ndoda kuenda mberi zvakare ndichiti hapana patakambozivisa mapurisa seMDC tichida kuti tinge tichitaridzira tikataridzira zvine mhirizhonga. Zvikonzero zvedu zviri pachena zvosikamwa nemunhu wese uye zvinobata munhu wese, ungava munhu wezanu, ungava munhu weMDC, ungava mupurisa, ungava musoja, ungava musiyaiwo. Matambudziko ekuti munyika zvinhu hazvinomira zvakanaka zvakafanira kushaya kofiwo zvobata munhu wese. Kukwira kuita zvinhu zvobata munhu wese. Kushaya kwemvura, kushaya kwemagetsi zvobata munhu wese. Saka isu semusangano weMDC zvikonzero zvavapa hazvitigutsi nekuti hatina patakambotaridzira zvine mhirizhonga mukati. Ende zvinhu zvinozikamwa zvine nhoroondo.
Saka muchatora matanho api kuenda mberi tichiona kuti kuratidzira kwese kwamaa makaronga kuri kurambidzwa nemapurisa?
Semusangano neutungamiriri tinogara pasi toona kuti zvatambunyikidzwa kuti kodzero dzevanhu veZimbabwe dzambunyikidzwa totora danho ripi. Zvatenge tatora danho iroro tozivisa vanhu veZimbabwe kuti semusangano wenyu wamakavhotera gore rapera tava kutora gwara iri kuti vanhu vazive kuti musangano wedu weMDC musangano wevanhu. Tinofamba tichiuka shure tichibvunza vanhu kuti right ndodambudziko ratasangana nari muno munyika toita sei. Vanhu votaura tofutasi tezira kwarayo.
Saka munotarisira kusangana riini?
Tinoita musangano yedu yatinoti standing committee tatichoka choka. Tasangana kudaro tinozozivisawo national executive national council tabva ipapo. Zvinenge zvabuda ipapo ndo zvatoita kuti vano veZimbabwe vachizira toenda mberi.
Avo vanga vari murongi wemisangano muMDC vaAmos Shibaya vari parunare na Mamutare na Jonga Kandimiri weStudio 7. Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstats yakazivisa nezuro kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yange yati kwirei zvishoma zvichienzaniswa nemwedzi wapera. Muna chikunguru inflation yange yasvika pazvikamu makumi maviri nezviga zvina kubva muzana kana kuti 21.04% zvichienzaniswa nezvikamu makumi matatu nezviga makumi mapfumbamwe kubva muzana kana kuti 32.96% muna chikumi. Mwedzi wapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutulisi Ncube vakati vave kumbomisa kuburitswa kweinflation yepagore asi vachisiya yepamwedzi iyi. Izvi zviri kushorwa nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa.
Mitengo yezvinhu yaramba ichikwira zvikuru sei kubva petanzwa budget rechitaurwa naminista wezveupfumi vaMutuli Ncube. Mitengo haisi kudzoka kumashure nekuti kana iyo hurumende iri kukwidzawo mitengo yayo zvakapetwa kana rushani kana zvinhu zvose zviri kukwira mapasipoti, mitero yedzimotikari, tengo yemvura, yemagetsi, zvinhu zvese zviri kukwira zvakanyanyisa. Asi changoramba chakamira panzvimbo imwe chete kana kuti chiri kutoramba chiberedzwa imari inotambirwa navanhu vari mumabasa kuhurumende kana kumakambani akazvimirira kunze kwehurumende. Saka ndo nyunyuto iripo pavashandi yekuti zvinhu hazvichakwanisiki. Upenyu hwabva hwaomesesa zvokuti kuti munhu anoshanda awane mari yevhiki rimwe chete pamari yese yaanotambira muhoro wake wese haichatokwani kuti atenge chikafu kwevhiki imwe chete.
Tichitarisa mamiriro akaita zvinhu nekukwira kuri kuita mutengo, mukati mushandi wepasi angade kutambiriswa mari iyi kuti akwanisewo kurarama.
Zvataiona zvinoita zvakanaka ndezvekuti dai tadzoka kushandisa tichipega mari ingashandiswa iri yemushandi yataitambira yeUS dollars. Saka pamaongororo etanchinawo taiona kuti mushandi akapuhwa mari inoita $600 kumashuroko ndiyo yaenderana nepoverty datum line. Iyoyo inosvitsa munhu ku6,000. Inoita kuti mushandi nekukwira kwaita zvinhu agone kubhadhara chimwe nechimwe chinodiwa nokuti kune dzimwe nzvimbo medical aid yega yakutotora $800 to $1,000. Ukazoisawo wana funeral cover, ukazoisawo school fees. Maschool fees haachatotangiki, mabhuku chaiwo chaiwo haachatangiki kutengera vana. Saka mari iyoyo ndo ingaita kuti munhu ararame. Asi taiti isusu kunyange zvazvo kana tichida kuti titangire panotangirika zvinooneka, dai vanhu vambonzi mari dzavari kutambira iko zvino dzomboiswa pa exchange rate iri kushandiswa pamusika mumabhengi kuti kana munhu achitambira 300 yonzi times 10 munhu iye otambira 3,000 zvinogona kumbobatsira ndichana tichitsvaka kuti gwaro chairo chairo nderipi. Nokuti katarisa kana varayiridzi vedu vari kutambira ma400-500 RTGS haina chainotenga nekuti akatenga mafuta pamwe nepaketi rerice re100 RTGS haagoni kuuya nepevabhegi kumba, anouya akazvibata muruoko iye ari murayiridzi. Saka akapiwa times 10 ikaenda pa5,000 inombobatsira kuti zvinhu zvireruke. Iri nzira bedzi kuti tione pekutangira. Tichitarisi tozotarisisa kuti kuenda mberi tingagadzirisa sei upfumi hwenyika, tingagadzirisa sei zvematongerwo enyika, tingagadzirisa sei kugarisana kwakanaka, all social policies, maeconomic policies nemapolitical reforms anodiwa kuti nyika yedu iendere zvakanaka, tichizviita mukugadzirisa kuti munhu wese apundutswe. Ndozvingatoita kuti zvinhu zvienderere mberi zvakanaka.
iro dano rava mutuli nguve rekusa buritsa tengo yekukwira kwezvinhu pagore kana kuti annual inflation riri kukonzerawo matambudziko akaita sei kuvashandi?
Awo ndoo vabva vatoita zvekupedzisira kuti upfumo hwenyika hubva hwaparara zvachose. Ndinoona kuti kusanzwisisa mamiriro ekunze uyezve kusanyatsonzwisisa kuti kunyange vakadzivisa kuti hakuchabude inflation, vanhu vanongotsvaka vachiona mararamiro ari kuita kuti inofanira kunga iri kukwira. Zvoita kuti vanhu varambe vachikwikwidzana nokukwira kwemitengo, uyezve vanoda kuisa mari dzavo, mainvestors vanoda kutanga mabhizimusi, vanobva vangoona sechitsotsi chakadzika dzika chekuti nyika ichada kuti ruzhinji rudzive zviri kuitika munyika kana muekonomi.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zviri pachena kuti Zimbabwe yakatarisana nematambudziko ezvinhu zvizhinji. Mamiriro eupfumi hwenyika asvitsa vashandi pakuratidzira nekuramwa mabasa, ukuwo mitengo yezvinhu ichikwira zuva nezuva. Svondo rino rese vanhu vange vachirambidzwa kutaridzira mumaguta ese. Vanhu vemapato anopikisa vachisungwa, mauto nemapurisa akazara mumigwagwa. Iko zvino tichienda pamhepo, Misa Zimbabwe yazivisa kuti Samantha Kurea, uyo anozivikanwa nezita rekuti Gonyet, akatorwa nevanhu vasati vazivikanwa kuti ndivanani, akatochwa ndokukandwa pane imwe nzvimbo kuCrowbury North, uko mapurisa nehatanzi yake vanonzi vari munzira kuenda. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuChamhembe kweAfrica, Vadewa Mavhinga, kuti vatiudze zvavari kuona. Tatanga nekuvabvunza pamusoro pevanhu vari kuramba vachipambwa vachisungwa.
Dambudziko riri kuitika nekuramba kuchisungwa vanhu vemapato anopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu nevemasangano akazvimiririra runoita kuti vanhu vashayiwe chivimbo nemitemo nematarenzi mhosva, uyezve zvinosairira vatungamiri vemapato anopikisa nevamwewo kuti vasave nechivimbo, vachitanga kufunga kuti ndedzipi dzimwe nzira dzatingashandisa dzisiri mutemo kana kuenda kumatare edzimhosva, nekuti vanenge vaakuona kuti hakuna chinobuda kumatare edzimhosva, nekuti matare achona anenge ari aine divi raakarerekera. Ndo dambudziko rinoitika rokuzoti vanhu vanotanga kufunga mamwe matanho anotorwa. Tinorangarira kuti panguva yehondo yechimurenga chepiri vana mukoma vakapedzisira vazoti aiwa isu tava kuenda musango, nekuti taona kuti hurumende yeudzvanyiriri yaSmith hainzwisise matare edzimhosva aSmith haasi evanhu vatema. Saka danho iroro rinogona kuzosvikwa, nekuti vanhu vanenge vava kuti hatina chatinowana kumatare edzimhosva, vanenge vasisina chivimbo mubumbiro remutemo, mumitemo yenyika, uyezve mumatare edzimhosva enyika. Tichiti kuhurumende yavamunangagwa dei vachikurudzira kuti matare edzimhosva atonge samutongi gava maenzanise vasina kwava vakamiririra, zvinobatsira nyika kuti irambe ichivimba nemitemo, kwete kuzopedzisira vanhu vava kutora mamwe matanho ari kunze kwemutemo nekuti mutemo unenge waramba.
Vanhu mumaguta ese munyika vakarambidzwa kutaridzira. Munofungei nepasvika nhano yatiri kuona iyi?
Chatova chiitiko tiri kuramba chichidzokororeka kureva kuti hapana kuremekedzwa kuzere kwekodzero dzevanhu kuti vataridzire dziri mubumbiro remutemo renyika pachikamu 59. Izvi zvinofanana nekutsitsirira kana kuvhara shambakodzi iri kufashaira pamoto. Hazvibatsiri nekuti vanhu vacharamba vachiwana dzimwe nzira dzekutaridza kugununa kwavo nadzo, uyezve hazvipi chimiro chakanaka kana zvichionekwa mapurisa achishandisa chisimba neuwandu hwavo kurambidza vanhu kuti vataridzire nekutaridza kushungurudzika nekugununa kwavo kuri muhana dzavo. Asi pozoonekwazve mapurisa achirova vanhu zvakaomarara mumigwagwa, zvinoshoresa nyika yeZimbabwe. Zvinoita kuti kana vaya vangada kuti vaise mari dzavo munyika yeZimbabwe vasanzwa kusununguka kuti vangauya semainvestors.
apo kodzero dzevanhu dzakange dzichimbunyikidzwa muZimbabwe. SADC yakanga iri mubishi yokupa chigaro chine huremu kuZimbabwe, chinosanganisira kuzoongorora kugadzikana kwezvinhu mudunhu. Munofungei nazvo?
Nyika yeZimbabwe yakapuwa mukana wekutungamira SADC organ troika yepolitics, defense nesecurity. Asi izvi hazvidzivisi vana veZimbabwe kana kuti zvizvarwa zveZimbabwe kuti vataure kusanganiro reSADC kugunununa kwavo. Zvinongoratidza chete kuti zvichanetsa kuti SADC itambire zvichemo zvevana veZimbabwe, nekuti kunenge kwakuvhiringwa kumusoro ikoko, nekuti Zimbabwe inenge iriko. Asi vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti SADC mubatanidzwa wenyika gumi nenhanhatu, kureva kuti vanogona kuenda kunyika imwe neimwe vachitaura zvichemo zvavo kuSouth Africa, kuNamibia, kuMozambique, kuBotswana. Zvichidaro vachiedza kutaridza kuti zvakakosha kuti Zimbabwe iremekedze kodzero, uyezve kana Zimbabwe ikaramba ichivhiringa nekutyora kodzero, pane mukana wekuti SADC ikumbirwe kuti imbomisa Zimbabwe kubata zvigaro kusvika yagadzirisa zviri kunetsa mukati meZimbabwe.
Nyaya yekusungwa kwevaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezile Mphoko, ndezvematongero enyika here izvi kana kuti pane mhosva iripo?
Kusungwa kweaimbo vamutevedzeri wemutungamiri wenyika vaMphoko kunosimudza nyaya yekuti mukati menyika vanhu havagutsikani kuti matare edzimhosva akamira ega. Zvoita sekuti pane zvematongerwo enyika zvinenge zvichirunzira kuti vasungwe. Asi chiripo ndechekuti nyika yeZimbabwe inofanira kuti igadzirise makurukota nemitemo yayo kuitira kuti zvijeke kune vanhu vese zvavo, kuti vanenge vachiona kuti kana munhu achinge asungwa hazvisi zvematongerwo enyika zvinenge zvii zvekuda kuti zvibiswe uori huripo. Asi tichaona pamberi apa, nekuti kana kukangosungwa vanhu vedivi rimwe chete vanga vachitsigira vaMugabe, zvoita sekuti ishayisano yekuti vari kudivi ravamunangagwa ndo vaane masimba, nekudaro vaakushandisa masimba avo kutsiva kwete kutsvaga chokwadi chekupedza uori. Ndo dambudziko riri panyaya yavaMphoko.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, Vadhewa Mafinga, vari parunare kuJohannesburg, South Africa, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pekurambidzwa kuratidzira nhasi muguta rekwaMutare. Daily News rekare rinotaurawo pamusoro pesarudzo dzichaitwa nechishanu nesangano reManicaland Miners Association. MuChronicle mune nyaya yokumiswa pamberi pedare kwaitwa vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezile Mphoko, umo vakazobvisiswa mari yechibatiso inoita chiuru chemadhora. Bulawayo 24 News inotaura pamusoro pezvipinga mupinyi zviri kuiswa mberi kwaishe ndiweni mukuedza kwavo kupiwa mukana wokubvumidzwa kubvisiswa mari yechibatiso. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Manhero akanaka vanhu veZimbabwe, ndinonzi Trishi Chazengeza, ndokutaura ndiri paJoza paSouth Africa. Nenhau yamunangarwa, munangarwa waomesa nyika. Hamuna plani here yekuti mumubvise munangarwa waomesa Zimbabwe yaora? Tine rudo rwekuti tiuye tigare kuZimbabwe kunyika yedu, but toto munangarwa ndori kuti zotisauya kuZimbabwe. Totorovera imomuno mujoni here muno? Vanhu vari kumusha makaita sei? Mirai zvakamune simba, mubatane mubvise munangarwa semabvisira makaita mugabe pachigaro. Munangarwa munombo mugadza pachigaro semagarira angakaita mugabe. Mubvisei, ndatenda panguva ino. Bye bye, ndini Trishi Chazengesa.
Vanji, imi ana jonga ya, isitseo mashoko edu kuvana. Anditi, vanhu ngatipinde mustreet, whether polisi yabvumidza kana kuti polisi yati hazviiti. Ini ndinonzi Tokosela Nkosi, anditi kandinogara kuBulawayo. Izvi zvekuitika kaizvi, ZANU-PF yada kuti usaisa vanhu, yada kutiona vanhu ngemapenzi. Ngatipindei mustreet, mapurisa auya kana tichiurayana navo ndizvozvo nemasoja acho, ngatipindei mustreet. Isu hatisi kutotya, tikutoda kuti titopinda, ini ndinenge nditoripo pamberi. Bhosi hapana kusiri kufa shata, tambudzwe nevanhu.
Makadii makadii, ini ndinoitwa Ngala, ndiri kuno kuSouth Africa kuMiddelburg. Ndoda kutaura pamusoro penyaya yekuti kwanzi vari munyika nevasiri munyika vari kukakavadzana. Ini ndinoona sekuti vatungamiri veMDC vari kune dzimwe nyika vangadai vakaronga vachikurudzira kuti vatsigiri vavo MDC vaende kumuzinda yeZANU-PF iri kune dzimwe nyika, kana kuti kumuzinda yeZimbabwe iri kune dzimwe nyika. Vanoratidza kusapota kwavo nemadheta akanga achinyunyutawo vanhu vari kumba, vachinomiriririrawo nyika dzavo dzati vane chinangwa chimwe chete, kwete kuti kumwe dzimwe nyika dzinenge dzakati zii kuZimbabwe kwega ndokunenge kuchiratidzirwa. Zvinoratidzei manje izvozvo? Vanofanira kubata pamwe chete, uyezve vanhu vari kune dzimwe nyika vanofanirwa kuti kana panzi kunovhota, zvinotangira kunovhota chaiko chaiko. Havaendi kunovhota, hatiendi kunovhota. Takunzi takuratidzira, hatiendi. Danho guru rinenge richiitwa nderekuvhota. Zviro zvonzabiwa home election, but vanhu tavhota. Ngatibatanei tive nedonzo rimwe chete, tichiita zvinhu zvedu murunyararo zvisiri violent. Ndinotenda.
Tinokwazisai mose vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7. Ndinoona sekuti kana iri nyaya yedemonstration dai yachimbomirwa, yachimboregwa, nekuti munyika medu maakunhuwa ropa, maakunhuwa rufu. Vanhu dai vashamisa vachiregawo, vachitsvaka imwe plani yekuita, nekuti vakaramba vongosunda vanhu kuti ngavapinde murod vademonstrate, tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda, tiri kurasikirwa neutano hwevanhu vakawanda. Tikatarisa kunzvimbo dzechitungwisa neBulawayo, vanhu havachakwanisi kugara mudzimba dzavo. Ukangosuspekta kuti uri muzano uye ukangozikanwa kuti unotori uri muMDC, uye ukazikanwa kuti une chinzvimbo muMDC, unopinda bhizi nevanhu vezano, haucha nemapurisa acho unopinda bhizi, hauchakwanisa kugara zvakanaka. Saka ndinoona sekuti dai nyaya yedemonstration yambosiyiwa, ivo vatungamirira vaMDC neveZANU-PF vagona kubatana, vataurirana, vaita chinhu ichi nekukurumidza, nyika yagadziriswa pauri faster faster.
Makadii vateereri vestudio 7, ini ndinoti vamiririri veMDC vangadai vakaronga madheti vaimaziva kuti kuratidzirwa kuri kuitwa riini muZimbabwe. Zvingadai zvakaitika futi kune nyika dzese. Vatsigiri veMDC vangadai vakarongerwa mazuva mamwe chete vakaendera nekumusha, kuti vanoratidza nyunyuto dzavo kunyika kwavari ikoko, vachienda kuembasi yeZimbabwe, zvichiratidza kuti vana veZimbabwe vese kupi kunyika kwavari vari kurwadziwa, havasi kufara nesituesheni nechimiro chenyika. Hino manje kana vakangoti zizi zvoita sezvinonzi vanhu vari muZimbabwe voga ndo vari kurwadziwa, but tese semaZimbabwe tiri kurwadziwa. Ndinoitwa Ngala, ndiri kuno kuMiddelburg.
Studio makadi ikoko, indoitwa Mukoma Tokmo, ndiri kuno kuWitsi kuno. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muZimbabwe. Isusu vanhu vari kuSouth Africa tinotodawo zvokwadi kuuya kuzoprotest. Saka titokurudzira vatungamiri veMDC kuti varonge rimwe dheti ravanyatsotipawo mukana wokuti tiuye eSouth Africans, eZimbabweans from South Africa, tiuye tizoprotesta nevamwe vedu, nekuti zvokwadika kuno kunyika hakusi kugarika. Zvino rwadza kuti ugare uchingotinwa zvemombe uchimanya uchitiza mapurisa apa unenge une chikoro chako wakadzidza uchikanya dhaka. Hazvina musoro. Toda kuti nyika yedu inake, toda kudzoka kumba izvi. Saka tinotongoda kubatsira nevamwe. Hapana patinomboti kwai tinoita umbiri toga tigara kuno, togara kuno titei nani. Tinoda kuzosunungura nyika yedu kubva mutapwa kwetyrannical government, an incompetent government, a despotic government yaEmerson, yava Emerson Mnangagwa. Saka tiri kuuyako ngavatsekeri mugeti kuone kuti bhodha reiri rinorega here kuzara kuti maku nevanhu vasina mapasipoti nevanawo mapasipoti nevane mapemiti tichiuya kuzoprotesta nevamwe vedu. Tinotenda.
Kwazwai kwazwai vateereri vestudio 7 nevabiki vechirongwa chestudio 7. Nyaya yangu iri panyaya yapo mangwana. Po mangwana ari kuti vanhu veMDC kana vakarambidzwa kuratidzira ngavaende kumatare. Chokutanga, matare ese ari munyika marumu amunangagwa neZANU PF yakwe, kureva kuti kuhigh court ibedroom, kuconstitutional court idining, mapurisa arimo mawaita, masoja vashandi vemutoilet vanoudzwa zvokuita nabhosi. Saka chinhu chese chiri muZimbabwe chiri pasi pamunangagwa, chiri pasi peZANU PF. Ndosaka makaona vakamanya vakaenda kublawai namabhiza nemidhudhudhu everything, kureva kuti kana bhosi wavo akati jamba vanoti hawa hai. Saka kureva kuti vana veshanduko vane MDC ngatichirega kumirira zvematare muZimbabwe, takazviona pana Chigomba paya. Saka ike zvinezvi ngatichiita zvakanakira isu, hapana kusiri kufa, hatitsvake imwe option kusiri kuratidzira.
Avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru wemauto muSudan atoreswa mhiko semukuru wekanzuru ichatonga Sudan kwemakore matatu kusvika sarudzo dzazoitwa. General Abdel Fattah Berhan vachatungamira vanhu gumi neumwe vari muSovereign Council zvichitevera chibvumirano chakaitwa pakati pemauto nevanhu vairatidzira vasingadei utongo hwemauto. Nyanzvi mukurwisa vanopfurikidza mwero dziri kuyambira kuti pakasaitwa chimwe chinhu nekukurumidza, varwi vanopfurikidza mwero vane ukama neIslamic State vachawanda muMozambique nemuDR Congo. Nyanzvi idzi dzinoti varwi ava vari kuedzera kurwisa kwavari kuita munyika idzi, apo nyika dzese dzichingotarisa kuti ukama hwadzo neIslamic State hwakamira sei pachinambo chekupindira nekuvarwisa vasati vave nesimba rakanyanya. Sezvo nguva yadi yapera, rekai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mapurisa arambidzazve kuratidzira kwanhasi kwange kwakarongwa nebato reMDC muguta reMutare. Zim Statistics yakzivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yange yati kwirei zvishoma zvichienzaniswa nemwedzi wapera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC nchiti mosara zvakanaka.